mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vachiri pazana nemakumi 9 nevasere 178.
Then an ambulance come and collect one of the person which we inquired kuti ndiani. We are with an Indo Patazodonzi is one of our colleagues from Watangatina Papo and Arm Twenda Bafo positive. So we are worried Marizauti Dana Sabuda who will be mingling with those people to no share my TPM for toilets, we are sharing almost everything. So we are worried Nema issues like a fan anyway.
Ma Purista anodzivirira mirushonga anoendeswa paBelvedere Teachers College muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus.
Takatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions ezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions ezvirango palari. In essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States.
Dzimwe nyanzvi mune zvekudzidzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe huchiri pazana nemakumi 9 nevasere 178 uye chirwere ichi chave kupararira kumajeri. Pane vasungwa vaviri nevanochengetedza vasungwa ava vabatwa nechirwere ichi kuBidebridge. KuPlumtree vamwe vasungwa vaviri neanovachengetedza vabatwavo nechirwere ichi. Munyori mubazi rezveuritswa kwemashoko vanik mangwana vanoti bazi rezveutano rave kuenda kunoona kuti chirwere ichi chakasvika sei pajeri iri uye vashanyi havachabvumidzwa kujeri iri. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi 2 nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi 4 nevasere 147,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuruzina nemazana 2 ane makumi 3, 4,230. Vapora vanodarika zviuru makumi 6, 60,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika ma 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana 3 nemakumi 4, 370,000. Vapora vachidarika ma 2 million nezviuru mazana 6, 2.6 million. Hurumende inonzi yazotumira mapurisa anodzivirira mirizhonga pachikoro chepamusoro cheBelvedere Teachers College chiri muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mekunge vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakagariswa panzvimbo iyi senzira yokudzivirira kupararira kwecoronavirus vatanga kunyunyuta vachiratidzira pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa nemusi wechipiri svondirapera. Mumwe wevari pachikoro apa asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira upenyu hwake audza Studio 7 kuti pavaka venekwa zvondera pera vakaziviswa nemumwe wevakuru vakuru vari kutungamira chirongwa chekudzivirira coronavirus mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi kuti vaizowana zvinenge zvabuda muongororo iyi nemusi wesvondo asi kwakangozouya zvevanhu vashomanana ipo paine vanhu vari pakati pemakumi masere nezana izvi zvakazoita kuti vanhu varatidzire Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Chonzi sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatakavatumira nezuro manheru. Ngati nzwe hurukuro yaitwa nezuro na Jonga Kandemiri we Studio 7 nemumwe wevanhu vari pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita.
Tiri paprofetia Teachers College. Patakasvika we were coming from different areas. Vamwe vabva ku South Africa, somewhere from Botswana. So as we have been told, teacher test was on the entry date, so test was on the day 8, so test was on the day 14, Canada, Darotong, our release. So we have a challenge here. Challenge here, I think, and they put it. Test was tested last week on a Tuesday. That test was tested last week on a Tuesday. We were promised those Kutima results that would after 2 days. The result did not come after the 2 days that we promised. Then we requested, Dr. Chonzi, one of the provincial directors who is in charge with the province in regards to the COVID issue, came and addressed us that the results will be out by Sunday. So we've been there waiting for the results. In Zuru, my results in the park, we are akashota. Awe ya evanu washoma nene.
Saka mafanza ya rukunge mchi vunza kutisei marizao za awe ya evanu washoma.
Hapana explanation ya tapiwa. So vanu we angry boss wa mwacho. Batanga tina wu tese tichishe ya maosteo still tese. Varukunzi varukufana kuenda kumbawa mwachisara. So wasara wacho they were showing discontentment wa kupunza. Kutisei marizao za edasina kubuda in time. So hapata trukudaru. Tapata unzi wa mapurisa just like what happened. In the previous week, tichikumbira kuti tichikumbira kutestwa. Tasata testwa for over 18 days. Saka tichikumbira testwa after 18 days. Saka nasi taunzi wa vikare the riot. The track was full. Saka track rao ya wanua garuswa pasi. So we actually wanted to know kuti sema zelte das na ubuda. Fortunately enough, papa pashika o provincia o social welfare officer. Saka pashika paka tupedu ndo waita kuti wanua sarua. She tried to calm the situation followed by the dispo. Isusu wewe crying kichiti tu kuti the one who addressed us that the results will just come after 2 days. O mazwata wanga watasha buda watera wanga watuza. Se yazo buda akasiana. Saka atina kwanza kuti adresa yezozo. Tata kuchikisi ziru how the dispo was there then. Urata utas kuda kuinda tena ma questions.
Saka vanu watambira se ichi kwa icho ichi.
Vanu wango rimo varimo madomu sao sao. Vagiri vachikisi raposa wazanzwanoro wanema purisa. But some of them have over 20, 30 days, some have 30, some have 28 days. They are still waiting and staying for their results. And no any explanation in kuitika utichicha itika utima results. Akambonza anotora 2 days kuti asabuda. So ndo mamirira kushakaita. So it's also if we can be assisted with the explanation, maybe through the minister or from the minister of health or from those who are responsible. Kutisei marizauti asiri kubuda panguwa ya rukutaziro nzabude.
Saka panewa wana marizauti apana waerewa wani kwa wane chiruwele. Pane za mambo nzuwa waere.
Manirana ya tatu sero madomu. Tirukungu na ambulance ilikushika. Tiruku za magubunza apana rukutuza utishi chirukuitika. Then in ambulance come and collect one of the person which we inquired. Kuti ndiani. We are utanezo indo pata zozo nzi. Is one of our colleagues mwatanga tina ye papo. Anga arukutoenda, but we're positive. So we are worried. Marizaote daga sabuda will be mingling with those people. Tinoshare ma TPM vura, tinoshare ma toilets, we're sharing almost everything. So we're worried. Nema issues akafana na niwayo. Kutikana, tisi nabuzi, so marizaote asina budi in time. We'll be ending up, utava ma victims, a COVID-19 case, at the Belvedere Teachers College. We are kept at this, uti chinukonzeroje la tuchanye, tichiramba tuchenge tuandechei. Result as Buddhist one. We don't know even our status and the status of those who are next to us. No, those of Shamsika, Kutumunonga, Unai, Aguns are positive. And there's news also, it has been a delay for a long time. Pasnacha Buddha. So, That's the problem we are having, and the system is showing a failure.
Avo vange vari mumwe wevanhu vakagariswa pa Belvedere Teachers College Quarantine Center asina kuda kudomwa nezita ari parunhare muHarare naJonga Kandemiri West Studio 7. Kutare zvokuchidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo vanoti vakashedza umiriri weAmerica kuZimbabwe vaBrian Nichols vakashora mashoko akataurwa nechipangamasano chemutungamiri weAmerica vaO'Brien avo vakati Zimbabwe ndeimwe nyika dziri kupenenzvera kusagadzikana kwezvinhu muAmerica. Vachinyora paTwitter pavo vamoyo vati Zimbabwe haina kugara yambovengana neAmerica asi ukama hwenyika mbiri idzi hunongokanganiswa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vanodzidzisa zvokudzidzana kwenyika kana kuti International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti hapana umbowo hwekuti Zimbabwe inovengana neAmerica vachiti Zimbabwe yakangobatanidzwawo munyaya dzevavengi veAmerica nekuti Zimbabwe inoonekwa seimwe yenyika dzinodzvanyirira vanhu.
Unotofeva any evidence yekuti Zimbabwe iri kukurudzira mhirizhonga? I think that is an exaggeration. However, ndinofunga kuti Zimbabwe yagara inobatanidzirwa muAmerican foreign policy nemacountries anonzi maauthoritarian regimes. So these countries in the past have shown a record of not fully respecting my values of democracy, freedom of speech, peaceful protests that are the foundations of American democracy. So they tend to always be lumped together kana vachi zoropodzwa.
Asi varipo vakuru mubato reZANU-PF vanobuda pamaradio kunyangwe pano paStudio 7 vachiti America muvengi weZimbabwe pamusoro penyaya yezvirango. Munobvumirana nazvo here?
Tukatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions nezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States. So if you look at it, kuti the country is at war, then technically, inobva yadesignatewa say a foreign adversary, iriyo term yashandiswa neAmerican government.
Pane imwe nzira irinani here yaigona kushandiswa neZimbabwe mukupedza nyaya iyi kunze kwemashoko ataurwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo?
Ndinofunga zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushedza US ambassador kuchisummons zviri appropriate munharaunda yediplomacy. Sedona weZimbabwe, America inounza mari yakawanda netechnology kuZimbabwe zvinovaita kuti vave an important development partner. Saka government yeZimbabwe kuva neinonzi declarative statement in response to the US government is an appropriate response to condemn zvataurwa and also to safeguard the partnership between the two countries.
Imimi senyanzvi munyaya dzezvoukama nekudzidzana pakati penyika dzakasiyana-siyana, mungayamura vakuru muZimbabwe nemashoko api panyaya iyi?
I think both countries, jese Zimbabwe ne America, jese nyika dzinofanira kurespekta ma constitutional rights ema citizens avo, whether vatema kana vachena. Also nyika jese mbiri dzinofanira kurespekta the right to peaceful protest.
Imimi sokuona kwenyu munoona sokuti pane nyaya here apa kana kuti zvinhu zvinogara zvichingoitika pakati penyika dzinenge dzichidzidzana?
I think Zimbabwe yangobatanidzwawo sezvandareva kuti adversary in terms of it's an authoritarian regime. Asaka handifungi kuti in the grand scheme of things my relationship between the two countries achanyanya affect seriously.
Avo vange vari vanodzidzisa International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vari parunhare kuCalifornia neStudio 7. Kuine mapurisa akawanda mumigwagwa ari kushanda kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus nokurambidza vanhu kupinda mumaguta. Mumisha yevazhinji munonzi hamuna zviri kuitwa kuona kuti vanhu vatevedzera zviri kutaurirwa nebazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7, abata mkuru wesangano revagare re Harare Residence Trust va Precious Shumba.
Isusu se Harare Residence Trust. Pa ongororo zataita muku implement wakwe lockdown level 2 ne hurumende. Taona kuti kunyangu ya aso tiripa lockdown ii wa gare wa zhinji munaraunda zino gara weru zhinji. Hawasi kunyanya kuchengeteza nyaya ze physical distancing. Ziri kutaurwa munzvimbo dzemuma shops nemunzvimbo dzinoungana vazhinji.
Ko vanhu vari kupfekawo here zvidziviriro zvakaita sema mask kuti vasatapurirwe chirwere ichi sezviri kukurudzirwa nevebazi rezveutano?
Vanhu havasi kupfeka mamaski avo. Kana vachinge vachiapfeka vari kutoapfekera kana vachinge vari kufugidzira kuti vangangoonane nemapurisa.
Hurumende yakazivisawo kuti mapurisa nemauto vanenge vachipomerwa mhosva dzekuita nyaya dzeuori vachaomeserwa. Zviri kufamba sei? Tiri kunzwa kuti vamwe vari kugunun'una kuti nyaya dzechiokomhomwe dzinenge dziri kuramba dzichienderera.
Kune nzvimbo dzimwe dzakaita sana Hopley, tiri kuudzwa nevagare kuti mapurisa nemasoja vanga vachitenderera vachitora mabribes kune vanhu vanenge vachida kutengesa vanoita zvemisika. Pamunhu wega wega asina mask asiri kuita zviri pamutemo, asina matsamba, vari kuda $1. Zvichireva kuti munguva zhinji vanhu vanenge vabhadhara mari hapana zviri kuitwa kwavari, vari kungosiiwa wakadaro. Tikaendawo kumbare ward 3, ward 4, ward 11 and ward 12, tiri kuona dambudziko rimwe chetero rekuti vagare vari kuti munzvimbo dzavanogara masoja nemapurisa pavanotenderera vari kutenderera waine chinangwa chekutsvaga havo mari asi wasina kuenforce nyaya dze lockdown dziri kutaurwa kudzivirira COVID-19. Saka nguva zhinji vanhu vanenge vaine mari dzavo vari kukwanisa kubvisa madhola avo maus dollars wopa mapurisa, zvinoita kuti vabvumidzwe kunge vachitengesa havo.
Ko iwo mapurisa nemauto vari mumigwagwa ava vanenge vaine zvinhu zvekuzvidzivirira here kuti vasatapurirwe chirwere ichi vashumba?
Tikatarisa mumigwagwa iri kupinda mucity center, tiri kuona kuti kunharaunda zhinji mapurisa ari kubvunzurudza vanhu vachida matsamba ekufambisa. Asi tikazvitarisa mapurisa aya anobata matsamba, hawana magloves uye matsamba iwayo. Iwo pamwe pacho vanenge vasina zvakakwana zvekupfeka zvinozvidzivirira zvakaitawo semamaski, kunyangwewo iwo vachigona kubatwa nechirwere ichi. Saka ongororo yedu ngeyekuti kunyangwe lockdown iri kuratidza kuti mapurisa ari kuwanikwa munzvimbo dzekupinda mudhorobha, asi kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu vari kungotenderera havo pasina nyaya yesocial and physical distancing ichicherechedzwa.
Mukuru wesangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mujevi News, masangano akazvimirira pamwe chete nemasangano eUnited Nations akaita seUNICEF neamwe anosanganisira GIZ yekuGermany anonzi abatana kuti abatsire kugadzirisa nyaya yokuwanikwa kwemvura muguta reHarare. Zimlife.com inoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vauza hurumende ya Zimbabwe kuti imise kushungurudza vanhu. Kuronikwa rinoti dambudziko rekushaikwa kwemabhazi kuendesa vanhu kumabasa richakurukurwa netripartite negotiating forum, sezvo zvave pachena kuti kambani yeZupco haisi kukwanisa kuita basa iri iri yega. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadiso nyuma shamarari vese ve studio 7 nivateereri vese ve studio 7 tinokutendai zvikuru vashamarari ve studio 7 nechirongo chamunotipa chi studio 7 inini mubvunzo wangu uri pakuti ndibvunzireiwo kuti ana tokozani kupi na Douglas Monzora kuti koivo havasi kutyoro here mutemo we lockdown. Sei ko vasiri kusungwa kuti vari kutyora mutemo we lockdown. Sei vasiri kusungwa ine zvitakavaona vari kubhuhwera paguva raatsvangirai vachiita vachiteketerera vachiita mbiko dzavo vachiedza kutsipika atsvangirai. Tibvunzireiwo kuti kosei mutemo usiri kuvabatawo ezvino maZimbabweans vanobuda vachidandanotsvaga chingwa kana kutenga mavheji vari kusungwa vachinzi vari kuda kunodiwa tsamba kwaratokonozani kupi nana Monzora avasungo here zvavari kungoswera vachikwira nekudzika kukwira nekudzika kukwira nekudzika vachida kuparadza musangano weMDC Alliance. Ndimi chihera ndiri South Africa.
Kadi mure studio 7 ini ndinoitwa Maimo ndiri kugokwe. Tinoda kukumbira kuti mutibvunzirewo kuhurumende yedu kuti vachiri kuziva here kuti vakarimisa varimi vekugokwe kotoni vanhu vakufa nenzara vapedza chibage vachitengesa vachitsvaga munyu nesipo kuti vararame. Tinokumbirawo nerudo rwenyu kuti mutibatsirewo vazivewo kuti kuno kune vanhu vakarima kotoni mafamasi.
Apo pasindo 7 muri sei vashamarari vose muri sei kuamerika uponziti vateereri mose muri sei Zimbabwe kunyanyira nesouth africa wese vari nyika dzose. Aiwa inini zvangu zvoitwa babaisa mberi ndiri pamkumalangapo. Ainini ndine kubvunza kutomanana kunikini kwekutika ndinenge nda kuti zvinge zvinopinda munzeve dzeiwe maMPs enyu MDC Alliance kuti pavanombopinda muparlamende nharo dzavanonoitisana zvinobuditsa zvipi panhau yekuti havaedzewo kubvunza kuti bumbiro remutemo raakazopasiswa ndiripi vozita wane kutsikirirwa varume maitira muri kuita ndimuri kuguta mega ende kuomesa kwamwana vamuchiomesa musingatambanise zvinhu kutigone kutaurira nezani pevu kuri kutiomesa varume. Tarirai kubva mugore ra1999 vatakakuoma zvinhu vakatanga nepi kureva kuti bato rinopikisa ndori nebhora riri kumakwazi. Sakawo kana richinge rambopindawo maparamende varume itai zvinhu zvinoratidzika zvinotaurika zvokubudisa anza chaiyo. Kubvunzawo vakuru venyu kutiwo ko pamunopindawo munosangana yakaita sana sadhiki yenobatanidzema na UNI sei kusingabvumirwa opposition party.
Masera sei pastudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita guru rekutipa nhau. Ndandoda hangu kutaura pamusoro penhau yavamonzora navakupe navakomiti yekuenda kwavakaita pakwahumanikwa kunava kwakarara purezidendi Morgan Tsvangirai. Zvangobuda pachena kuti vanhu vari kushandiswa nehurumende iripo nekuda kwekuti mamiriro akanga vakaita paguva paya vakanga vasina kana mamaski, vakanga pasina kana social distance, zvichireva kuti vanhu vari kutofamba vachitoziva kuti hatina kana anotirambidza zvatiri kuita. Wakanga wawana kupi tsamba yekufamba ende iri pemiti inotaura ichiti kudii? Hozi hakuna pemiti ingavabvumire kuti tiraunoona paguva remunhu akatofa. Dai iri pemiti yekunzi inonzi tira kunoviga munhu inonzi kusisika.
Manheru akanaka pastudio 7. Ndini mukomana wekwamutare anonzi Norman Mavhurudza. Shoko rangu guru iko zvino izvi rakatarisana nemi vachamisa. Tinoandastenda kuti muri purezidendi wevanhu nekuti takakuvhotirai kuti muwe mutungamiriri wedu. Kukuvhotirai kwatakaita vachamisa, takatarisa level yedzidzo yamuri uye maqualities ekutungamirira vanhu. But vachamisa, you are lacking one thing. A leader must be aggressive. Vachamisa, vachamisa, tinokumbira kuti muwe an aggressive leader. If you fail to be an aggressive leader, wachamisa, chokwadi chiripo chacho ndechekuti vanhu vezano PF havambofi vakakupai chitanda chavakakuvhutirai.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 p.m. Nhasi muchirongwa tiri kutaura nezvenyaya yechirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vakawanda munyika. Tichazeyawo nyaya iri kunetsa muAmerica yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd, vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuMinnesota. Nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peAmerica neZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatiinawo muchirongwa chedu tina Dr. Tinotenda Simemeza, vachataura nezveutano, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna, uyezve vanorira kodzero dzevanhu Zvare Tanya Chiriseri vari kuNew York. Muri Zimbabwe, ngatisanganei muchirongwa nhasi manheru pano panevhenyuro yeStudio 7 na 8 p.m.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati vari kuda kupinza maudo eAmerica mumigwagwa kana magavhuna nemameya eAmerica vachitadza kana kurega kushandisa masimba ekusunga vanhu vari kuratidzira. Maguta mazhinji muAmerica ari kuona huwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro pekurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema George Floyd ari muhusungwa. VaTrump vanga vakazvivharira mukati memba yepasi kana kuti banka kwemazuva maviri apo vanhu vange vachiratidzira zvine mutsindo padyo nemuzinda weWhite House nemumaguta mazhinji munyika. Mapurisa ashandisa usi hunokatyikidza kuti vanhu vabve padyo neWhite House apo pazobuda vaTrump vakati vari kufunga zvokushandisa mauto kuti abvise vanhu vari kuratidzira mumigwagwa. Izvi zviri kushorwa nemagavhuna nemameya mazhinji vachiti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo. VaTrump vataura mashoko aya maawa mashomanana mushure mekunge vana chiremba vanoongorora mafiro akaita George Floyd vazivisa kuti chikonzero chekufa kwake ndechekuti akadzipwa akashaya mweya wekufema apo umwe mupurisa akange akatsimbirira ibvi rake pahuro paGeorge Floyd kwemaminitsi mapfumbamwe. Munzvimbo zhinji kuratidzira uku kwakapedzisira kwave kushandiswa nevamwe nenzira isina kunaka vachipaza nokupisa zvitoro vachiba zvitengeswa zvirimo. Vanhu vari kuti havasi kuzorega kuratidzira kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa. Vadikondo kambo kari kubva kuna Coco Master. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata nechirwere checoronavirus muZimbabwe vachiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anoendeswa paBelvedere Teachers College muHarare kunodzimura chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvekuridzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko izika disenda baku.